Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutandira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutandira mamillions, asi mapraizi anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapa kuti nyaya yekuti vakawanda vave mamillionaire emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzinozvo. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna semunyoma kana kuti voendeswa kumatare. America yaburitsa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapa kuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri, dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1,000. Pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1,800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mail kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadandemutande kana kuti inoshandiswa padandemutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefodya ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Haisi tambudziko rine vanhu izvozvi ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii, nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uku kumaketi uku kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvavataura izvi. Maketi ya 100% dollarized, 90% to 100% ye matransactional remunyika ama US dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwemhando yepamusoro hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins yavakaunza ichiti achadzikisa mutengo, achadzikamisa rate, ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency. Nekuti komina yacho ndo imwe chete, asi vakuunza currency number 3 kunonzi digital currency. Inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimani mani yedaunotenga chimbo unoshandisa sei. Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekuperekwa havishandi basin short.
Asika vari kuti imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatarisa nyaya dzedigital currency, takuya kunyaya dzemabitcoin all those things which we are still grappling with. Chii imhukai, imhukai una isei tichikutambudzika nazvo tosa mhuri yeZimbabwe kwete inini. Asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here, nekuti when ukaita policy unongera kuti vanhu vakomuke kuya kudirection yavo kuti vaende vechibehave nenzira dzavo kuti vaite sekuti ukaisa gold kuti musatenga mari maus kana mapuwa masimudora chitengai goridhe vanhu vanofanira kukomuka kutenga goridhe varega kutenga maus saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin saka zvinoshanda sei padigital currency chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndounonesa vanhu mucommunity yezimbabwe ende haisi yakashanda inoshanda kumaketi inonge iri ine financial debt nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magetsi kusina internet kusina zvese izvozvo how do we use that
ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yanga yakadhairectwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans yaipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pacho zvayo inofanira kunge ichipapa homwe kuvakuma maministri yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukano saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi omu vanhu vanhu vakanonge vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutenga foreign currency retiotiza irichamuramba mumhomo saka kwandiri hazvisi kunoshamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi mapraizi anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo
nyanzvi mihadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kumaAvenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matanho achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aGeorgina vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare, Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa, vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuro yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zviri pamutemo ndere mapurisa ekanzuru yavo, asi vakaona kuti panogona kuita mirizhonga vanodaidza mapurisa ezrp. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa no stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa, uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare. Haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yebindura highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambo suma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kiriyai saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda kune marank madesignated ranks ari kuantakura mabhazi ane nzvimbo dzakafanira kune migwagwa kune matoilets kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa aiwaka basa renyu imi semapurisa ndere kuinforce mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matano api?
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzimosva tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare kuti tichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita paakoti kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusoro-soro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFredrick Chava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofungidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana poita kuwirirana kuti hondo iyoyi imire, nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa henhedu zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka mamiriro ehondo, ende hondo haina kunaka. Hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nekuda kwekurwisana. Tiripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasauraiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichitika kuRwanda zviya?
America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro inotarisirwavo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvozvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya yatingati global village. Asi pane vamwewo vanotiwo nyika ngadzigadzirise matambudziko acho mukati nemidhani yacho kureva kuti nyika ingava iyo yechidhani inofanira kugadziriswa zvinhu zvayo asvika mukatanga kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hondo sezvaitika kuchidhani zvoreva kuti imo muchidhani vakundikana kuwirirana saka zvodavo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyanamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Mukatarira vazvino matambudziko akadai awahongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinoyai kuona kuzvigadzirisa asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro pakapo pameza asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS kuECOWAS kunenge kuri nani vanopane nyaya dzavakambopindira vakatobvisa dzimwe hurumende dzanga dzapinda kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harione Russia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
zita rangu ndonzi Mike Temwanje. I played for Capes United, former Capes United player, and then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years, and then after I played in Thailand for 2 or 3 years.
Na akademi yangu ndonzi Jimmy, iri associated na Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents, my talents.
Urikutarisa mazera api chaizvo apa?
Tikutangira pa under 18.
kusvika under 21 ndo vanotaka tarisira yavo
tichi tarisa nyaya yemitambo yamunenge muchitamba pane league iripo here yamuri kutamba muri nevadika
so far tatisa joina league both pane league yataida kujoina maacademy so far tira about 6-7 maacademy ya Dickton Choto neya FM Mazarura neya Costa namo ine isime yangu saka tichiri kuorganiza kuti tijoine tiite league yete yakadaro tikwanise kuti tikwanise kuti vadika vakwanise kusvikawo patakasvika bekause vakomana avo vandataurawo vakomana vakambotamba kueurope saka vanoziva zvinoda kuti zvidevelope maacademy andosaka takada kujoina league iyoyo ndoyatiri kuda kufoma
ko vana Capes nana Dynamos havana here kudhara akati aimboona kuchitambwa bhora vari maKate and Razors vechidika vazviri kufamba sei
nyaya iyoyo tobvinete because tikuti ndakatoshandisawo nejunior police yakatobva yatoma zvinhu zvataitombotaurawo nevamwe vakuru vevamutambo mafomer players kuti zvanga zvakanaka kuti isusu vanoona izvinhu zvakufoma maacademy edu dai kuri kuzvanga tichataurirana nevakuru tchouwirirana tokwanisa kuti isusu semafomer players seCapes United tokwanisa kutsvaga maplayers tiita kumarural area tichivapa maplayers nokuona kuti timu ienderere mberi but takangoona kuti sevanhu vacho vasina ushungu nezvinhu zvacho saka takabva tangosiyawo kuti vatatangungusa se kuzviitira zvinhu zvedu te
saka pane vamuri kurayiridza iko zvino izvi pane vamwe vamukadome nemazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka
ndingataura hangu handingakwanisa kutaura because vanhu vacho munoziva kuti vafana havasati vatamba bhora ka saka ukataura manje kuti nhingi anokwanisa kunodaisa zvinovakanganisa mumatambiro manje anobva afunga kuti akutamba sereki asi mutimu mangu inini ndine about 5 or 6 players vandi kutarisa kuti mangwana vachavetingwawo munewspaper vachatamba uku ndo kusiza takaita
zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika
mari chaizvaio senge vechidika ndikakuudzai kuti sife tiripo hapambona zvinhu zvakawanda pane vadika chavanotoda ka equipment mabibs ekutrenesa nemakombs anditika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu mungovatengera mazoo nechingwa because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari havagoda mari yakawanda sai ndirinoshamisira kuti matimu akaita sana Capes vanana Dynamos vando kujunior policy yakaparara sei because hapana chinhu chandoti chinotodhuraka itransport kuva nebhazi rekunguvatakura kana kombi ndochinotodhura bati zvimwe izvi hadisii kuti pane chinonetsa
saka vanenge vachida kujoina academy yenyu vanoita sei chaizvo vangakubatei sei
vanoda kujoina academy yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369 pa13 years pakataura pa13 years ndaitaura vanoda kuenda kusouth choi south yes asi kutraining below 10 years totanga ipapo tichienda mberi
aiwa vateereri nhambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
kwaziwai vatereri ndini Tanonoka Wande ndichikutambira ine mufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tine umwe mutereri vazvisheza kusouth africa uko vanoda kuwedzera pamashoko akataurwa zvanzi rapera namufundisi David Simango pamusoro pevarume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi taurai henyu maonero enyu vazvisheza
zvakanaka iva Hwande nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango iya ndeyekuti nyaya azina kukodzera kuti munhu varume vachate nevarume ndizvo zvinotaura shoko raMwari Bhaibheri ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodoma neGomora zviparadze saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinyanyoitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera nokuti mukatarisa nhasi kana pakaita murume ada kuchata nemurume machechi ariko chaizvo unotopiwa vamwe vafundisi vanova vachiita vachitishatisai varume nevarume vakadzi nevakadzi saka tiri kuona kuti machechi chaio chaio nawo atorasika akutevedzera nyaya yemarights nekuti marights evanhu kave vari kutaura izvi kuti aiwa ngatichateitire varume saka ipapapo ndo panotangira kushata saka nhau yemaequal rights iyi marights akanaka pane asingadivi mukatarisa vanomirira varume vanoda kuchata nevarume vaya vanenge vachiti aiwa marights edu saka marights akashatira pazvinhu izvi zvekuti akapesana nezvinodiwa namwari ashata tinoziva mazuva ano kune maequal rights kuti varume vakaenzana nevakadzi ndizvo vanenge vachitaura asi bhaibheri ichitaura mwari achisika akati no murume ndiye baba mudzimai ari pasi pemurume asi nenyaya yemarights iyi tarisai muone kuti vanhu vava kuenzana saka ndo pashatira zvinhu vahwande
pane chakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero
hapana chakaipa kutevedzera kodzero dzevanhu nekuti kana mubhaibheri mukatarisa mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu utsinya vakaita sevakadzi kana nherera asi zvinofamba sokudai kodzero dzatinoteedzera isu tinofanira kuteerera mwari kunda vanhu ndo zvinotaura bhaibheri kutiteererai mwari kukunda vanhu saka kana kodzero dzevanhu dzakuuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa namwari dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko ramwari bhaibheri dzikati kudzai chirikadzi vanhu kana vanhu vekodzero vakati ngazvitwe sekudaro nesu tinofanira kudaro asi tikaona zvino kana bhaibheri ichiti kudza mubereki wako asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa ipapo panenge pashata
saka sokuona kwenyu nyaya iyi yobatwa sei vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke kana kuti vakabatirwa nezvira ipi maonero enyu ndapi panyaya iyi toita sei
pana 1 vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwamwari saka mubvunzo wekuti saka zvoitwa sei toita sei hatingadzinge vanhu vakadaro asi 1 vakorinde 6 vhesi 11 inobva yati vamwe vanhu vanzi vamwe venyutu zvamakanga makaitavo pakati pedu pavakristu apa asi vakaitwa vatsveni neshoko rakristu saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yamwari ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsveni vakufanana nevamwe vanhu vakakwanisa kugara mumanhaka yeumambo hwamwari kuwedzerawo zvakare ndichiti shoko ramwari rinobva rati zvakare pana vakorose 3 vhesi 7 inisekuti kutangira pavhesi 1 pao asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo vamwe vaine maimboitawo saizvozvo asi makazo pavakachigamuchira kristu vakachinja maitiro vakatanga zvino kuchitevedza mitemo yamwari saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yamwari vofamba vachitevedzera iyoyo
saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii
ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge asi ngativadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki tikadaro naivo vachasvikawo pakuonawo chokwadi chinodiwa namwari wedu zvimwe navo mangwana vachatendawo
aiwa vateereri tinotenda zvikuru mashoko abva kumuteereri wedu vazvishezha vari kusouth africa kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi
tinotenda Tanonoka Wande nechikwata chechristlike choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino vateereri tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi Dynamos yarohwa iyo 3-2 neBulawayo Chiefs Chicken Inn 0 Cape United 0 Shisham 1 Simba Bora 1 aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tosangana zvakare mangwana mangwanani ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMabasa 2023 muKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Amabizo asekhona e-voting committee bazeta bakasebenzisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathunyelwa njengebandla.
Abakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change bakhubekela phambili bedinga abazancithisa ukhetho oluzayo.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground.
Ibandla lezanu-PF lisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga ngamahlwabomvu indoda ebulele wesifazana kobulawayo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa eZimbabwe lonyaka. Unkosazana Ellen Shiriya Denga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi luqhubeka kahle uhlelo lu-Consensus Candidate Selection Process.
Uhlelo lwethu luhamba kuhle sibili khathesi sesiqedisa uhlelo olwe-vetting njengoba sazi ukuthi kuviki ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo befila le-form eye-vetting. So khathesi iluhlelo esinazo ukuthizisisa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo sikavota sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho leyo esiyihleleyo njengebandla. So okuzayenzakalayo ukuthi kwinsukwane ezilandelayo sabese sibakwazi ukuthi ngobani abavetiweyo baphumele sizakuya kweluhlelo olulandelayo olwama-Citizen Caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu, siyakhumbula ukuthi kwakulabantu abayi 30,000 ababedinga ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-vetting lwenziwa yi-committee ye-vetting. Abantu aba-independent kuhlelo lelo. So yibo abazasiqayiqayisa ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo, ye, kuthiwa-ke kulezi indawo lapho kungatholakali khona abantu, kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Ade kwenzakala ukuthi kule langathi alihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye besileka ukuhamba ezigabeni zonalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zikhatshana kungumango and njalo le communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje baphospona abanye balande bayenze kwinhlukano ezintathu kumbe ezine ezidluleyo. So akula ndawo okungathi asisele abantu konke indawo bafinyelele nalapho esesileka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele baveta abantu. Njengoba libona for example ikharida bavetile kuthanye ngoba umbiko awuphuzile ukufika. So konke uhamba ngemfanelo. Amabizo asekhona e-voting committee bazeta bakasebenzisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathunyelwa njengebandla.
Unkosazana Ellen Shiriya Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-ZANU-PF bathi sebengena kuZulu ngamandla okwenzela ukuba bathole amavoti amaningi kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leli.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground. Okuzobona thina njengebandla lezani elezani PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote, sibisele umongameli welizwe, sibisele ama-MPs ethu, sibisele njalo amashi, ngenise njalo ama-councillors ethu angabe khona futhi njalo amashi.
Ye, kodwa siyabona ukuthi loma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhona nayo bathi khonoku-ke okwenziweyo ama-primaries wanayizwanga kuhle njengoba omunye sethu zokuthi hayi mana wena akumela ungene yacine la sithi hayi lami sengimile khonoko ke akusizokulilimaze yini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubanza lezamtifu abangabe labo kade bejamele kwabo abakhawulelayo kodwa thina kubanza lezamtifu la makhandidati ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezi zathu zokuthi kubone ishe ukubona ishela okubonishelwe ngakho yaba indlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona yabi kade kukhalele layo ngezinye indlela nabanye labo ukukhala ngezindlela kodwa kubanza lezamtif thina sikukhaleleyo ukuthi hayi osengivunyelele kosengivunyelele abantu sebebambeni ubanza sebebambeni njengebandla akulokunye abantu abakuswelayo langokungaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqinto elikhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MPs ethu sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo kenezabo izizathu kodwa ezinyeke zisebenze ezisebenzayo yizolezo ezokuthi khona ahlelwe ngama-candidate yibobo labo abakhona
ye kuthi lizanqoba njani abantu phela bathi basuthiseke ngokunye okwenzakala ezimbabwe kule nto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitshelo kancane ngakho badla iyngqiqo zomlomo ungathini ngakhonao
umoba sizanqoba isikhathi sonke yabona into ekhulunywa ngabantu ayiqaliti namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libuswa wonke umuntu uyakhuluma akufunayo aqambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingakhala ngendlala oqathelele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime indlala kwesi sikhathi iyanqobeka lalapho kuyabe kunendlela khona uhulumende akula muntu oseke wafa ezimbabwe ebulawa indlala
umnumzana Malaki Nkomo ukubandla le-ZANU-P F sixoxe laye eseyinsiza esabelweni seMathebeleland South. Kulowesifazana ogwazwe yindoda esidingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa athi umnumzana Pascal Dube ugwaze ekwakholeni saziwa kaninginengi emzimbeni wamkhanda ngelitshe wabaleka. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uChief Inspector Abednego Ncube ukhuluma ngodaba lolu.
Amapholisa kobulawayo sidinga usizo kuZulu ongasiphathisa ukuthi sithole uPascal Dube oleminyaka engamashumi amane nantathu obehlala kunumber 31 Greystoke Road eMorningside. Simdinga ngecala lokubulala owesifazane uAquelin Saziwa obeleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside. Ukhanya emgwazile kanenginengi emzimbeni wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakali ukuthi kuba yini. Abantu abangaba lolwazi ukuthi uPascal Dubelo engabe engaphi lingazi samapholisa aseduzane lani. Kanti ke siyaxwayisa uZulu ukuthi singathathi umthetho sifake ezandleni siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini. Alubani singazwisisani kumbe sokulamaphutha avelileyo. Asizameni ukuthola abantu abaseduzane, silabadala besigaba, silezinkonzo, silamapholisa e-Community Relations and Liaison Office, le-Victim Friendly Unit, silama non-governmental organizations, baningi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulele udaba lwabalusihlupha.
Lo nguChief Inspector Abednego Ncube, ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo singesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho lakwale Melika selihlenge abadabuka kulelo lizwe ababalekela impi yomvukela kule Sudan. Kubikwa ukuba abahlengwe kulelo lizwe ngabasebenza esigodlweni seMelika kule Sudan labanye. Wokhokhela ibutho lakwale Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan wethule umbiko izolo othi uzancedisa abadabuka kwele Melika eBritane, France labanye amazwe ukuba behlenge izizalwane zawo elizweni leli. Leli Russia selidinga abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 abangangena kubuto bekulwa empini yelizwe leli lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngesiphala senkosi lenduna uDakamela. Siluqale ngeviki ephelileyo udaba lolu, siyaqhubeka njalo namhlanje sixoxa ngesiphala senkosi. Ake sizwe okunye okuningi ngesiphala senkosi.
Kalokhu isigaba sonke sithi cwi endaweni ye-one silime sivune senze iprofithi sezigcini. Then into leyi ibingathi ayikho effective. Abakuthakazelelayo yilaba aba-part of it, yilaba abaqhubeka be-contributor despite the circumstances ezingabe zikhona. So silabo abantu who are contributing immensely, abanye bathi bekhiphe times two, abanye bathi bekhiphele i-three years, but we have the other half of the people abanye vele abangafisiyo ukubona into iphumelela, kumbe abanye vele abale mindset angazi ukuthi ngiyafaka ngithini. Who don't want to contribute. Abafuna ukwamukela kuphela. So angeke ngithe kanti bonke bayakuthakazelela, but iningi labo bayakuthakazelela, kodwa not wonke umuntu uyakuthakazelela. Ekusebenzeni ke khona, into leyi I can't say I'm seven. But in ngokubona kwami, the reason why I'm still on it, the reason why I want to drop it now, it's because we've managed to build into yaphela through isiphala senkosi. Without ama extensional contribution, we have managed to build that. Through isiphala senkosi, we have managed to raise isibaya senkosi. Through isiphala senkosi, we have managed to get a 6.5 ton charge. Through isiphala senkosi, we have managed to buy imota yethu esibizwa ngokuthi ambulance. But these things zonke, they complement each other. So isiphala senkosi then becomes broad. If it changes, I say the local security ngamavele kuphela. I say the moment. Because for the true Isiphala senkosi, we bought is government. Where we are saying, umuntu yakwanzula kaita ngamavele ake kumbe ngemali. What is the reason behind that, yes, guys? Because we have half of the population abangafuniyo ukontribute. So if the siyana, we will take responsibility yabantu bona labana ifite yona into in. Isiphala senkosi ngeni amazeli akhona ahlale khona nxathe kwindlala abantu babakhona. So one of the towns esibhizi ngomsebenzi onalokho ziphume esigayweni esathenga isiphala senkosi. So if you ask me the question ukuthi is it working, I would say yes. Kulomunye umuntu wakwathi it all falls and rises with leadership. The lift that we get as leadership from abantu, not for our own consumption, but for their consumption. Ningathi mina if leadership ingaba visionary, because I am a great believer ukuthi leadership is a visionary leader. Ilida akumelanga ibe short sighted.
Hayi, sibonge kakhulu ke Nduna Dakamela. Ungathinela kusasa Nduna, sibonge kakhulu ba. Sina sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sihlangana njalo ngosuku lwanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona. Asimbongeni simdumise uNkulunkulu. Namhlanje ke sizabuyela njalo engizwini betonaleyana esibuye salifunda ngesikhathi sisehlukana, elitholakala kuLuka chapter 24 verse lika-36. Abanye inxeka zange bezwe mbe babengekho, kahle ngiphinde kufundeka kanje. Basakhuluma lokho, yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. sigeza kuma emndeni ukuthi abantu abazama ukugcina ukuthula emzini yabo. Namhlanje ngifuna isikhane indawo ehlezi buzo ezigodini beziqintini kanye lelizwe lakithi ukuthi kanibe uJesu kakhuluma kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi. Ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadali bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile. Ungabona abantu sebehudulelana enkantolo, emthethweni, enkundleni, kutsho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile. Bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini labesihlala khona. Kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphuma ukuba libhoxongwane. Abanye siyazi ukuthi lezandla zabo zinde, bayantshontsha imfuyo yabanye abantu, bayalwa batshayane labanye abantu, abanye ngabagqekezayo. Singababona benjalo labo bantu, ayisikuthi uphongoko kwathutsha nje ukuthi enze leso senzo esingalunganga. Kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula, ngumuntu nje ophehla ungahlaliseki kwabantu. Isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula, izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile izikhathi zonke. Elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula, abafisa ukubana ngayizinto zihamba ngentando yabo bona kodwa. Kanti hayi, uNkulunkulu wadala lo lalowo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo. Nampa abantu abanye ukuthula kabakufuni, kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungaxatshwana kungelangxabano. UJesu uthi ukuthula makube kini, ukakhethi ukuthi ngubani, kanandaba ukuthi ngubani lokuthi ibizwe lakho linjani, umbunjani, umbuyini. Uthi kakube lokuthula, ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula. Into yayidabukise idanise yikuthi bonabo okukhandelwe kubo ubana yibo abaphethe abantu eziqintini, ezigodini, ngisho lakulo ilizwe. Yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula. Nxa umuntu ezathatha ulutho alubanje alubanjisiweyo yisizwe ubana alugcine, yena ayeluchaphaza, aluntshontshe, akhukhumale, anone yedwa, abanye abantu becaka ukusa kwamalanga, akulethi ukuthula khona lokhu. Asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula. Asikhulekeni, sikhulekela ilizwe lakaJehova, sicela ukuthula. Labo abaphehla umsindo bacolelane lezidala zakho ezifuna ukuthula ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu leDynamo Limgcotshwe ngelebulawa Chiefs 3-2 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela eminye imidlalo efanayo: Chisholm 1, Simbabwe 1, Chicken Inn 0, Capes United 0. Kusenjalo uNdumiso Vundla, wayengumgadli weqembu leHighlanders, uthi uthole nzima ngomkhuhlane wamehlo. Kubika uJoseph Njanji.
UVundla, obesaziwa ngegama lokusoma elithi Turo, usele minyaka edlula elitshumi etholakale ukuba ulo mkhuhlane wamehlo oweglaucoma.
Yeah, eyesight problem lay. It all started in early 2010. By then I was based in South Africa. When it really started, angunanzelelanga. But it was just one day nje kuphela ngathi ngisemsebenzini. I realized ukuthi no, ungani mboni what you call inkulu. But it was hot ukuthi imist ngeke ibe khona. So I asked some of the guys, what's happening? Because ngani mboni inkulu. saying, you know, it's all clear skies. So you call up a war in a Kunama alarm bells. No, something wrong. So that's when I started running around in Zamuti in CK, with medical attention at Mbonama. I'm a specialist. I was diagnosed with streptococcus.
Usupola mesolo luta leo kubachio msebenzi wakubalisa ewenza kona ali South Africa. Watwene sebenza ima hoteli nilasenda wenza ujela kutuwa lako. Wapele lwa msebenzi mwabaya ngasapo ni kushe. Utwene penduga eka alapu afiyo wa shinzo wa ele nye ili ishwe wale nzalaba ngonyoana.
What really happens is the one eye, this right one, is totally blind. Then le ega left, uti nangayanzi operation, natolo wenzi operation in 2010, lawe eye clinic. But le, there's e light. Mwaba ngenzi la ele operator nga, I can see ama movements, images. Uti like, umundu nga inga khamba nga mbundu, alright, lo umundu, le imota, but ama details ako. Awe kono, uti nge wazi, uti okay, face kaban le, you know, I kala uko unja. What kind of a car is it? Yeah, we don't go wrong. Yeah, like my images, we can differentiate. Lapana. But details are going to young.
Ubunja usephila ngokuthengisa izinto ezijiyeneyo edolobheni lakobulawayo njalo uthi ulesifiso sokufuya inkukhu ukuze anakekele imuli yakhe.
It's something really enhlala ngiyifisa, you know, enhlala ngiyifisa ukuthi yazi nxa ungathola just one or two, because at the moment ngiyathengisa etown lo msika, you know, ngiyabefisa ukuba nama projects, you know, poultry projects lawe here and there just to keep me going, yeah, njengomuntu olemuli and stuff. Even njengabe ngisikhangelele zona ukuthi I know if you can get people who can reach out, then we can also be paramedic. I'll be very grateful. My number is 0774-907-874. Yeah, I love you. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the
hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm njalo uqale ukudlalela iqembu le-Highlanders ngo-1998 efunda isikole se-Plumtree High. Ube ingxenye yeqembu le-Highlanders eliphakamise isicoco se-league kusizini ka-1998-99 kanye lango-2000. Uchiye udlala ngo-2001 esisiya ekolijini eliqeqesha ababalisi ele-Hillside College. Waze waphenduka ebholeni ngo-2003 esedlalela iqembu le-Wange ngemva kokuthola indawo yokufundisa kulelo dolobho. Uthi ulesifiso esekubuyela efundisa njalo eminyakeni edluleyo wenze izifundo ezokufundisa abantwana abakhubazekileyo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sike sizwe ezomculo.
Yebo, salibonani lonke emhlabeni wonke jikelele, njengoba sisakazweni omkhulu kangaka e-Studio 7, ye uJayz Marabini lo. Ngethule umbiko omuhle kakhulu ukuthi khona thina njengeband, mina leband yami siya eHarare, lapho siyabe sikhona siyathokozisa abalandeli bethu abaningi kakhulu abaseHarare abasithandayo. Njalo sipromota i-album yethu entsha le ethi Xola, njalo ukuthi sihlangane labantu khona basazi kangcono lo msebenzi wethu, bawazi kangcono engikwenza. So ngakho ke asi amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu njengamanje. Ibandi si-ready, everything is ready. already, and lama venues ngale, people are expecting us, and it's good that for abantu abaningi they inquire about us coming to Harare. So futhi isikhangelele ukuthi khona kube kuhle kakhulu ikakhulu kusukela mhla ka 28 siya eTheatre and the Park suka lapha siye Ruwa siye Bar Road lapha siya sicha khona la kwezinye indawo nje kuyabe kumnandi kakhulu. Kakhulu khona ukuthi senele sithi efika eHarare kuCapital City ngoba esikhathi esiningi abaculi abase eHarare ababuya ngapha eMathebeleni lathi sifuna ukuthi siyebona khona ukuthi kathi khona kunjani eHarare. So ngakho ke siyakhona, we are very excited, sijabule kakhulu njengeband, we are really ready for it. Sibanikeza umculo olohlonzi olomehluko futhi esingathi khona original ngesikhiwa esiyabanikeza khona. So yeah, so thina sidlala umculo esizenzela wona le band ongaka ukuthi khona abantu bakhangelele endaweni ukuthi khona kuzaba mnandi kakhulu.
Ungabokhala wena yelele umjali wakho uzongobe thula thula sizwe thula sizwe ungabokhala wena.
Ngijabula ukuthi ngithole leli thuba kakhulu ukuthi ngikhulume labantu bonke nje emhlabeni wonke ngibazisa ngomsebenzi engiwenzayo sile album yethu. Njalo siyatholakala kubo Facebook, siyatholakala kubo Instagram, siyatholakala kuzo zonke indawo nje kubo YouTube abantu ababona imisebenzi kaJazz Marabini ayenzayo endaweni ezijeneyo. So ngiyalithanda lonke bantu. Awu 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 kwazi kwamnandi kuba semsakazweni omkhulu kangaka. Jazz Marabini one time.
JJ uthi ke ungalahli themba. Siyabonga kakhulu ke JJ kolapho ke usiqhubela uhlelo lwethu namhlanje. Singakavalelisi lapha sesihlangele ebezikophela. Abakubandla eliphikisayo le Citizen Scholarship for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF elisanda kuqhiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga amehlo abomvu indoda ebulele kwesifazana kobulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalisa umthembo sithemba uKeith Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.